Mashoko akaburiswa nemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika nedare remakurukota ehurumende vaMeshack Sibanda nezuro Manheru anoti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakamisa vashamu mubasa vashandisa zviri mubumbiro remitemo iro rinovapa masimba ekumisa makurukota ehurumende basa. Mashoko akaburiswa navaSibanda haana kupa zvikonzero zvakaita kuti vashamu vadzingwe basa nemutungamiriri wenyika. VaSibanda vakaudzawo Studio 7 parunhare kuti vachazotaura zvizere nhasi kuti sei vashamu vakamiswa basa. Patabata vashamu parunhare vati vanga vasati vatambidzwa tsamba yekudzingwa kwavo basa, saka nokudaro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Nekune rumwe rutivi, mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Jaramba vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Zvichakadai, nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kudzingwa basa kwakaitwa vashamu kunogona kunge kwakakonzerwa nekubirira kwavanonzi vakaita mutsarudzo dzemaprimary eZANU-PF kwavanoti kunosvibisa zita rebato iri.
Hazvindisi pachena havana kutaura zvikonzero zvekuvadzinga basa vashamu, asi zvinogona kunge zvichiita nemaprimary elections akaitwa kuZANU-PF pakapomerwa vashamu nyaya yekubiridzira zviri pachena uye zvinonyadzisa munyaya dzetsarudzo izvi. Asi pakudzingwa kwavaitwa basa hazvina kutaurwa kunzi nemhaka yei vadzingwa. Inongori fungidzira yakasimba yekuti zvinogona kunge zvichibva munyaya dzesarudzo dzakaitwa kudzimaprimary elections eZANU-PF uko vashamu vakakundwa asi vaifungidzirwa kunzi vainge vabirira zvemhando yepamusoro.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Memory Kadhau vanoti kudzingwa kwavashamu kune chekuita nezvikwata zvikwata zviri muZANU-PF izvo zviri kurwira masimba. Vatsigiri veZANU-PF vakaratidzira muHarare svondo rapera vachiti mumusangano wavo muchine vanhu vachiri kufungidzirwa kuti vari muchikwata cheG40 icho chaitsigira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.